ndinga kuti isusu maprimary yedu nemashandiro atakaita gore rino takatangawo nesystem yekuti vanhu ngavafambe vachitaura kuvanhu makandidate ese vanhu vozosarudza isystem yatakatangawo this time saka kunyange hazvo yanga ine zvipotswapo nepapapo takapedza maprimary nzvimbo dzakawanda dzikabuda dzine makandidate kwatakaona kune zvinyinyito zvatakaona kuti izvi zvihombe zvinobatika takaita kuti kuite marerans kukabudawo maresults akabuda handisati ndasangana nemapepa evavo vakaenda kumatare saka handisi kunyatsoziva kuti kwavakaenda kumatare ndiana vari kuendesa kumatare zvakare vari kuda kuti nyaya dzavo dzigadziriswe sei chandingangotaura ndechekuti zvakaoma kuti dare rizonge richisvika pekuti rimanikidze musangano kuti itai maprimary zvakadai zvakadai
asi zviri mubumbiro remutemo webato here zvekuti nhengo inoendesa bato kumatare edzimhosva
kana munhu ari nhengo yemusangano ndokuona kunge paanoenda kudare dzimwe dzenguva sezvo pasina mapepa andati ndaona angangodaro achiendesa musangano kukoti musangano wakasiyana nemushandirwi watingati pachirungu employer zvokuti angamanikidzwonzi ita zvakati nochizenge wamanikidza musangano ngatiti wabudirira kudare uchazoshanda sei nevamwe vemusangano kana kuti nemusangano wacho saka vanenge vatora matanhe iwayo chinhu chavanenge vachifanira kuti vazonyatsofungisisa kuti ukama hwavo nemusangano zvinezenge zvakamira sei tichienda kumberi
saka zvii zvamunotarisira semusangano kuti nhengo dzinenge dziine zvinyunyuto dziite kunze kwekuenda kumatare edzimhosva
zvatinotarisira semusangano ndizvo kana pane zvinyunyuto kune national elections commission iripo yakagadzirwa muconstitution yedu zvakare yakapiwa masimba nemaregulations akaitwa ayanga akanangana nekuti maprimary achaitwa sei munhu anotofanirwa kuti atange aita apiri yake kunational elections commission yotonga matongero ainenge ichiona maererano nezvakaitika pamaprimary national elections commission ndiyo ine masimba ekupedzisira ekuzotonga kuti maprimary aya neaya achabuda ipapo pasarudzo yakaitwa ndiani achazenge achimirira musangano saka handisi kunzwa kuti vanenge vaenda kumatare vapedza here maapiri avo vakaita here maapiri iwayo kumusangano through national elections commission
takaona kuti sarudzo dzemaprimary ebato renyu dzakaitawo mutauro mune mamwe matunhu zvinove zvatiri kunzwawo zviri kuitika mubato remdct inotungamirwa navachamisa munoti nezviri kuitika mumapato izvi
pane misiyano panyaya yematambudziko atiri kusangana nawo akasanganikwa nawo nezanup f neari kusanganikwa nawo nemdc kwedu purezidendi vedu varivo first secretary wemusangano nemusangano wedu wese wakatora position yekuti vatungamiri ngavabve kuvanhu asi kune vamwe vedu ava ndokuona kuti kuri kuita dambudziko nokuti kumwe kwacho uri kunzi uku kurifanirwa kumira uyu wealliance vanhu vobva vati munhu hei hatisatombomuona kuno hatimuzive saka matambudziko ari kusangana nemapato akasiyana siyana chaakushamisa manje ndechekuti kuhama dzedu dzeopposition ikoko akwainzi ndo vakuru vedhemokirasi asi haichaoneka ikoko nokuti vanhu havafanirwe kuudzwa kunzi tongwai nanhingi saka izvozvo manje zvinokanganisa dhemokirasi vanhu ngavapiwe masimba ekuti vasarudze munhu wavanenge vachida kuti ave ndiye anovamirira nyange vakaita mistake asi ndeyavo mistake yavaita ivo ndivo vanozvigadzirisa kumberi so ndiri kuona kuti both sides kwaitika mamistake but akasiyana but isusu senyika ngatichidzidzai from zvese zvatika izvi tiziva kuti vanhu ndo vakakosha tonyatsogadzirisa kumaprimary nekuti ndiko kunotanga kuzvitonga kwacho hakutange pamakwikwi anoitwa pakati pezanup f nemdc